Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chipiri jita 31 2019. Mutongi we dari repa msoro nasi ati achapa mutongo wake. Munguva pfupi inotevera panyaya iri kupomerwa amai Mary Mubayiwa avo vari kunetsana nemurume wavo vari mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. OK Supermarket yopa vanoshupika mari kuburikidza nehomwe yameya weguta reHarare yeHarare Meya Chiefund. Vanhu vakawanda vanoti hapana zvizhinji zvavari kutarisira mugore ra2020 sezvo vari kuona pasina chinochinja panyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika. Muimbi Winky D otarisirwa kuenderera mberi neurongwa hwekuburitsa damba refu rake kuHarare International Conference Center. Muchirongwa chevechidiki cheThe Connection Palife Talk tiri kutarisa zvakasangana nevechidiki mugore ra2019. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.